Varimi havanoti kunyange vachibvumirana nevanoona nezvemamiriro ekunze kuti mwaka iri kushanduka zvichienzaniswa nakare, vanoti mvura gore rino haisi kunaya zvakanaka, vachiti mbeu dzavakadyara dzave kusvava nekuda kwekushaya mvura yakakwana. Varimi vanoti kusanyatsonaya kwemvura kuchakanganisa gohwo ravo zvakanyanya. Mumwe murimi wekumhangura vafidelis Chikungwa vanoti chibage chavo chave kusvava zvekuti mvura ikasanaya svondo rino vanenge vave kudzokorora kudyara zvakare.
Svondo rino rikangopera mvura isina kudzoka yoyatatu pera chako chako nechibage chinotobva kwanenge watoda kutojarirona apa zvatovava patoshata.
Vachikungwa vanoti vana mazvikokota vezvekuongorora mamiriro ekunze vari kutadza kuzivisa varimi manayiro emvura mwaka wega wega. Vachikungwa vanoti vanoongorora nezvekunze vakati mvura inenge ichinaya zvakanaka asi haina kunaya sezvakataurwa izvi.
But you have a weather forecast right to tell that mvura no more rainfall yedu iri kutanga kwa January. But January atanga mvura chatina kurutowedzera kupisa hapangu pacho varutirasisa zvisingatomboita varutirasisa kurutopisa zvakanaka zviri wese.
Izvo zvinotsigirwa nemumwe murimi wekumakonde vagift Machacha vanoti mbeu dziri mumunda dzatokanganisika. Vamachacha vanoti kunyange mvura ikazonaya zvayo yatokanganisa gohwo regore rino. Vamachacha vanoti varimi vanofanirwa kudyara mbeu yechibage diki yakaita sembeu inonzi tsoko iyo inokurumidza kuibva sezvo zvave pachena kuti mvura ichange iri shoma gore rino.
Apa panenge pakutoda kutaimira mbeu dzekurima. Kana wange uchirima chibage hapachada long season parete. Pakuda kuti tutsoko tinokasira kuita se tinokasira kusvika kutiwo yakangoti nayei nayeiwo at least unogona kuwana something.
Vamwe vanongora nezvekurima vanoti hurumende inofanirwa kuita urongwa hwekukohwa mvura kuti vazoishandisa mukurima nemadiridziro sezvo mwaka iri kushanduka nguva nenguva. Vanoongorora nezvekurima ava vanoti vanoona nezvekunze havasi kuyambira varimi zvakanaka nezvenguva inotanga nekupedzisira kunaya kwemvura. Vanoti vanoona nezvamiriro ekunze vari kutadza kuita basa ravo nemazvo sezvo vachishandisa michina yakare iyo yakasakara. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Apa Chigoriwa.